Manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manheru wakanaka vateereri. Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wesvondo nzira 26/2025. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Enda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Marvelous Mhlanganya huye, ndiri muWashington DC, ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe yabatana nhasi nepasi rose mukucherechedza zuva rekushandiswa kwemhando dzemoto dzisingasvibise mweya wokufema kana kuti International Day of Clean Energy. Mutungamiri mutsva weAmerica vaDonald Trump voenderera mberi vachivandudza mitemo yechimbi chimbi asi mimwe ichipikiswa mumatare emunyika iyi. Mhuri yenhabvu iri kutarisira makundano akabaka moto mwaka uno zvichitevera zviri kuitika pamusika wekutenga nekutengeswa kwevatambi nezvikwata zvakasiyana-siyana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe yabatana nepasi rose nhasi mukucherechedza zuva rekushandiswa kwemhando dzemoto dzakachena dzisingakanganisi mweya wekufema kana kuti International Day of Clean Energy. Zuva iri rakatarwa nesangano reUnited Nations sezuva rekupa dzidziso nezvekukosha kwekushandisa moto unobva muzuva nemhepo panguva iyo pasi rose riri kutarisana nedambudziko rekushanduka kwemamiriro ekunze kana kuti climate change. Mukuzeya nyaya iyi tabata mukuru wekambani yeBrightCell Technologies iyo inoshanda nezvemhando dzemoto dzisingasvibisi mweya wekufema vaBrian Mufambirwi.
Isu takazvitarisa tinoona riri zuva rakanyanya kukosha nekuti rinotirangaridza uye kuti tichengedzwe tese tese pasi tese kuti kwatiri kuenda nyaya yema fossil based energy yaakutinetsa neglobal warming. Ndosaka tichida kuti masu akafanana naiwoyu tive nechenjedzo yakanyanyisa yekuti ngatitangei kuchinja tichienda kuclean energy, lesi transition kuenda kuclean energy inova inosanganisira moto unobva kuzuva, solar energy or wind energy inobva kumhepo or zvinhu zvakafanana nana biogas zvinotibatsira kuchengetedza pasi redu risaite global warming. Saka musi wakafanana naiwoyu musi wekuti vanhu tofanirwa kuti tichenjedzane zvakare kuti tingakurudzirane sei kuti tisimudzire nyaya yekushandiswa kwemoto wakachena uyo watoti clean energy, green energy, kusanganisira vanofainenza vacho, kusanganisira vanoshandisa vacho, tichionawo nemachallenges angangosanganikwa nawo nekuti angasundwa sei kana kuri kuti tasangana nezvi ngati zvinoite zvipingaiti nekushandiswa kwemagetsi akachena.
Munoona vanhu munyika vari kutambira sei nyaya iyoyi yekushandisa clean energy inosanganisira masola nezvimwe?
Zvakaita semuno munyika medu neZimbabwe ichi chirongwa chiri kutotambirwa zvakanyanyisa nekuti tagara tiine dambudziko rekuti utility power supply yedu nguva zhinji inenge ine machallenges. Saka vanhu vanenge vari mumablackout, so vakationa kutoti ioption yakatonaka apart from kuti ndo zviri kunyanya kutokurudzirwa nepasi rese. Muno munyika takatongoita ombo rayo kuti tiri kutofosekedzwa kuzoishandisa nekuti ndo utano zviripo nekuti tinogona kuenda kuma blackouts anosvika zvemages 8 hours sometimes kana zvakanyanya kushata chaiko chaiko saribva yedu mvura hamuna henitoti uko kukaita udambudziko kunana hwanye kwatoshandisa temo zvinobva zvawedzera dambudziko racho.
Zvakakosha sei tichitarisa mamiriro ekunze kuti pave nemoto uyu weclean energy.
Vanhu vakatoona kuti titori nani kumhanyisana nemagesi akachena aya green energy clean energy ende toona iko zvinezvi kuti marufu mazhinji angozara nemasola kuratidza kugamuchirwa kwechirongwa chakafanana naichochi. Kana tichitarisa zvakare kune nyaya dzekurima chaidzo toona kuti vanhu vari kusinga mabhoho akawanda ende ose ari solar powered zvinova zvinhu zviri kuita kuti varimiwo vawane kushanda zvakanaka muminda mavo vaine mvura kuti pasina mvura hapana munda hapana kurima. Saka tinoona zviri zvinhu zviri kugamuchirika chaizvo kunyanyawo tikatarisa nel maindastry vaakuita maatoti mamimicry nekungoti vanoisa system inosupplya mishinari yavo iyoyo asi vakaona kuti vane akaraudzira vanogona kutengesera kuutility power nekuti mazuva ano kwaane urongo hwekuti munokwanisa kuita vanoti mabidirectional meters nemainveta ane capacity yebidirectional operation zvekuti anokwanisa kuti agesi anobvawo kuutility power kuvhesa achipinda mukambani mavo kana kuti kana kambani yaita excess energy sei masikati aya zuva rakawanda panogonawo kutransfera some of the excess energy to the grid vowanawo kamugove kavo kungotiwo zvazvo nyaya yemigove yachona ndo isati yanya kupedza kuita sekutsanangurirano nekuwirirano.
Avo vange vari mukuru wekambani yeBrightSol Technologies vaBrian Mufambirwi vari parunhare muHarare. Muchikamu chedu chitsva chinotarisa zviri kuitika muno muAmerica. Nhasi tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu. Papera vhiki rimwe chete mutungamiri wenyika vaDonald Trump vapinda muhofisi. Vachangotanga basa pazuva rekutanga, vaTrump vakasaina mitemo yechimbi-chimbi, executive orders, mizhinji asi mimwe yacho yave kupikiswa mumatare emunyika iyi. Mutemo wekuti vana vanenge vazvarwa nemunhu asina magwaro ekugara munyika havapiwe magwaro ndiwo mumwe uri kupikiswa. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vachishanda nesangano All Hands on Justice vaKennedy Masie kuti vatsanangure maonero avo.
Trump vakaisa executive order vachidzisa mutemo wekuti birthright kuti vana vanenge vakazvarwa kune avo vanenge vasina mapepa kana kuti vanenge vachinzi maillegal immigrants havana right yekuva macitizens. Obama Gweta akaendesa nyaya iyi kucourt tiagiwa achiti aiwa mutemo wakadziswa navaTrump waityora bumbiro romutemo unotaura kuti mwana wese anenge akazvarwa on American soil ari considered an American and uyezve gwaro ravo iri ranga richaita effect yokuti vanga vachapatsanura vana vanenge vakazvarwa muAmerica nevanenge vachinzi havana mapepa.
Zvamira zvakadaro zvinorevei pari zvino?
Iko zvino zvazvinoreva ndezvekuti koti yakapa mutongo yakapa iri more of an interim order yokumisa kuti mutemo usave uchishandisiwa but nyaya iyi haisati yazewa zvakazara. Saka iko zvinotamirira kuti pave nedate richazoiswa mecourt yekuti nyaya izosewa zvakazara zvokuti kana pakazonzi mutemo uyu wanzi unotyora bumbiro romutemo uchave uchinzi haufanwi kuve uchizodziswa semaonero sezvida kuitwa navaTrump.
Tambotarisa nyaya yevabva kure kana kuti immigration tinoona kuti gungano rinowanikwa richiona nezviri kuitika munyika panyaya yevabva kure pasi peice ratotanga basa imo muno muAmerica. Muri kuona sei izvi nekuti tiri kunzwa kuti vamwe vari kubva vatotakurwa nedzindege kumiganhwe yenyika yeAmerica vachidzorerwa kumisha dzavo.
Izvi zviri kuitwa neice izvi ndoona sekuti zvinhu zvazvagarazvo zvichiitiwa nehurumende yeAmerica kuti vanhu vanenge vakapara mhosva ende uyezve vasina magwaro vanga vachangozoendeswa through the process yekudeportewa. But zviri kuitwa sezvatakaona maybe vhiki rino ndezvekuti pane vamwe vanhu vari kunzi vanga vakarilisiwa into macommunities vasina mapepa ende uyezve vane nyaya dzavo kana mhosva dzavo dzavangakaita vari kungouya vachizobatwa manje vachidzoserwa. Izvi zvazvinyuwani nendezunu zinofawa uwe situ wa zekare ni yatingati mutemo yatingati due process seka izi pare zino pasa panyazo kuone kwa kuti panga wa ipachichikorwa kodzero ere dzakanyanya kuwanda anyangwa hazvo magweta ari very skeptical pachirungu kuti uyu mutemo uyu maitirwo ava kuita uchave uchizobatanidza nevamwe vanhu vanenge vane mapepa akakwana kana kuti vamwe vanhu vanenge vachitorinzi macitizen sezvatakaona kuNew Jersey umwe musoja achibatanidzirwa pane vanhu aya ende akazonzi azobudisawo futi makwara ake kuti muamerican saka izvi zvakadai so maitirwo azva kuitwa zvinhu zviri kungotyisa pakuti pachazoita pamuwano vane mapepa nevamwe vanhu vanenge vasinawo kupara mhosva idzo dzokugara muno muamerica vasina mapepa vachabatanidzwa panyaya
zvii zvamungakurudzirewo zvimwe zvizvarwa zvezimbabwe zviri muno muamerica panguva ino
chandokurudzira zvizvarwa zvemuzimbabwe panguva ino iyi ndezvokuti kana une nyaya inenge ichida immigration yanguva yekuti uchionana negweta rako and achikupawo advice and uyezve vanhu vanenge vasata vave kana kuti macitizen kana mapermanent resident kuti kokurudzira kuti vangofamba vane magwaro avo panenge vari kutira kuti pangubatwawo vave vari redi kuburitsawo magwaro avo kuti aiwa isu tiri munomu pamutemo and hatisi kuchikora mutemo yeimmigration
avo vange vari gweta uye vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vari muguta reDallas kuTexas muno muAmerica. Zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum muchichipiwa naTaboka Ncube weStudio 7.
Tinokugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesondo regarega chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nava Christopher Musodza avo vanova nyanzvi munyaya dzezveartificial intelligence uye vachitungamira sangano refunga AI Africa. Ngatinzwei vachitsanangura.
Yavanoti artificial intelligence mushurungu. Kana kuti AI injere dzinenge dzapo pamakombiyuta kana mafoni dzinoita kuti makombiyuta kana kuti masoftware epamakombiyuta kana kuti mafoni agone kuita mabasa anowanzoitwa nenjere nevanhu nenjere dzevanhu anoita kuti makombiyuta akwanise kufunga akwanise kudzidza akwanise kuita sarudzo akwanise kuongorora data kana kuti mifananidzo ona kuti uyu ndiitendai uyu nditawanda uyu ndibrenda nekunzwisisa mitauro nekuita mabasa akawanda wanda anowanzoitwa nemunhu ane njere ndo inonzi AI iyoyo
ichauya here kana kuti yakatouya kare tatova mairi muZimbabwe
AI iyi yatovepo kudhara zvataishandisa ana Google aishandiswa AI nana Facebook aishandiswa vainga vaine AI yanga iri mobile asi yanga isiri AI yakazotanga kuzopembedzwa mazuva ano AI yakazopembedzwa mazuva ano ndeyekutoti unotogona kutotaura nayo uchitoibvunza zvinhu ichipindura sekutaura kwatinoita nevanhu saka AI yapo mumaWhatsApp atinoshandisa WhatsApp ine AI paintaneti yapo AI vanhu vari kuishandisa vamwe vari kuishandisa kutoita homework chaivo zvekuti vatovabvunza vamwe vanotobvunza AI kuti ndinyorere rondedzero vanenge vapiwa muchikoro yonyorera rondedzero ka AI yatotekeshera vari muzvikoro vana vechidiki vamwe vakuishandisa kana mukatarisa paWhatsApp paipe mukataipa kana mimwe mutsara kana mukaibvunza zvimwe zvinhu munotoona AI yepaWhatsApp yakutopindura makutogona kutotaura nayo sekutaura kwamunoita nemunhu nekuti AI zvasekutaura kwatamboita injeri yaane njere yakupa foni yakupa kompyuta yakupa maprogramu yakupa intaneti yakupa zvese zvairi kushandiswa njere dzaidzadza dzatajaira kuti dzinenge dziri muvanhu mabasa anowanzoitwa nevanhu aya AI yakui
ingabatsira nenzira dzipi
AI ichatibatsira nekuti kana makombiyuta agona kuita zvinoitwa nevanhu zvakureva kuti vanhu vanoneta sekuzoka tinoita AI nete AI harare makombiyuta harare saka kana mabasa anoitwa nevanhu achida kuti vanhu vazorore agona kuitwa neAI AI tuliona iri kushanda muzvipatara iri kushanda mumafactory vamwe vanogadzira mota vanoita nevamwe vanoita mabasa aya anoda maths dzakawanda. Kana kuongorora data rakawanda, kuongorora information yakawanda, AI iri kubatsira vamwe mapurisa zvakare ari kubatsira neAI yatinoti iyaya inoshandiswa nemakamera maCCTV kuongorora maboda, kuongorora kumaairport. AI iri kushandiswa nekuti inogona kutotaura kuti no tenda yapfuura pana, nekuti AI inogona kushandiswa yatinoti face recognition. Ano ari mabasa aiwanzoitwa nevanhu, but AI yakugona kushandiswa iyo. Saka 24/7 mabasa, nekuti AI inete kompyuta inete magetsi simagetsi ako chete naanenge achingoshandiswa. AI muongororo yedu tirikuona kuti munyika dzakapfuurira dzirikutoshandisa kana kumatongerwo edzimhosva, kune vanorapa, kunenge kusina madokta kuya kuya, AI imwe irikugona kupindura mumwe mubvunzo inenge ine vanhu nguva dzose, nekuti inenge iripo 24/7. AI iri kubvumira vanhuwo futi kuti vaone yatinoti access to information, nekuti ukaibvunza inokupa information, inogona kutsvaga information, nekuti inogona kuenda through data rakawanda kupfuura vanhu. Munhu anogona zvinogona kumutorera nguva kuti agone kuverenga manyuzipa ese ari pasi rose, asi kompyuta inokwanisa kuzviita. Nao kana kompyuta ichikwanisa kuzviita kuprocesa data rakawanda, yozokwanisa kuzofunga futi, tinoona kuti tinobatsirika.
Kwanhasi togumira pano, manzwa hurukuro yataita nava Christopher Musodza Nyanzvi munyatsa zvekushandiswa kweartificial intelligence uye vari mukuru wesangano refunga AI Africa. Tinokutendai vateereri kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi. Tinokupai zvekare chimwe chirongwa chevechidiki sondo rinouya. Ini ndini Tavoka Ncube ndiri muWashington DC.
Tinotenda Tavoka nekutipa chirongwa chevechidiki. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa nyaya dzezvechitendero kana kuti religious forum, muchichipiwa na Evans Zenenga we Studio 7.
Yesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba. Yesu simba rangu, simba
rangu. Ndinokuchingamidzai kuchirongwa chesvondo rino chechitendero. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Tirikuenderera mberi tichikumbira vafundisi vamwari vedzikereke dzakasiyana-siyana vachigoverana nesu mashoko edzidziso muchinamato. Nhasi takumbira muapostora wedu, Apostle Martin Matinenga, kuti vatipe shoko ranhasi. Muapostora, tinokuchingamidzai pastudio 7, sanganai nevateereri.
Kwazwai vateereri wedu vestudio 7, kwazwai mukoma Zininga.
Tinokutendai nemukana, tipei henyu shoko ranhasi.
Tinotenda Mwari nekuda kwechirongwa chamunotipa chezvechitendero. Tane mavhiki maviri kana anopfurikidza tichiedza kutaurirana panhau yekuti vanhu vanofanira kuwana ruponeso, nekuti ruponeso ndicho chikonzero chakaita kuti Mwari vapfeke nyama kuti vagokwanisa kufa. Nekuti ivo saMwari havakwanisi kufa, nekuti Mwari ndimweya. Asi vakazviita murombo. Urombo ndehwekuti vakapfeka nyama semunhu kuti vagokwanisa kufa, vachifa rufu rwemutadzi kwaiva kuripira mhaka dzedu, sezvo tiri isu takanga takatadza. Shoko raMwari rinotaura richiti, nekuti tose takatadza tikasasvika pakubwinya, kureva kuti munhu anga akatadza. Bhaibheri rozotaura zvechiti, mubayiro wechivi ndirwo rufu, kureva kuti nekuda kwekutadza uku munhu anga akafanira kufa. Asi Mwari vakasarudza kufa pachinzvimbo chedu budikidza nemwanakomana wavo Jesu Kristu, akavadira mamba kuti akava chibayiro kuti zvivi zviregererwe. Saka iyi inyaya yakatakatambidzwa isusu sevanhu, kuti anenge atenda ngaachienda achinodanidzira kunyika kana pasi rose kuti vazive kuti izvi ndizvo zvakaitwa naMwari. Kana vanzwa mashoko iyaya vanotenda vobva vaponeswa. Hongu variko vangati ngakunamatiro vanhu vapfume. Hongu vamwe vangati ngatinamatei kuti vanhu vagotenga dzimota, vagotenga dzimba. Izvozvo zvinogona kungoitwa nevanhu kunyange vasinganamati, kunyange vasina kutenda. Asi haukwanisi kuwana kana kugashira chipo chekuregererwa kwezvivi kana usina kunzwa vhangeri uye usina kutenda mariri. Nekuti tikatarisa shoko raMwari kuna vaRoma chapter 10 paverse 14, rinotaura richiti vangadane sei kwaari kuti wavasina kutenda uye vangatende sei maari ivo vasina kunzwa uye vanganzwe sei kana kusina muparidzi uye angaparidze sei kana asina kutuma tikatarisa rungano rwataurwa kana kuti nyaya yataurwa patichaona kuti pane kudaidzwa nekutumwa nekunoparidzwa kwevhangeri kunofanira kunge kuchiita ndozvatiri kuramba takatsinhirira kuti kuvafundisi ngatiyeuchidzanei tigokurudzirana kuti taita zvimwe zvose tisafunge homwe dzedu taita zvimwe zvose tisafunge matumbu edu ngatifungei mweya inoda kuponeswa mweya inoda kuponeswai haingoponeswi nemashoko ezvemubhaibheri anoponeswa neshoko rinonzi raIshe Jesu Kristu rekufa rekuvigwa uye nekumuka kwake shoko iroro ndiro rekuti rikatsanangudzwa vanhu vanotenda vowana ruponeso saka tiri kukurudzirana nekuda kwenyaya iyoyi kuti ngatiregei kuita nezvedambe nezvenyaya because zvakadana kufa kwaivo mwari zvakadana kuzvininipisa kwavo kunyange vakanga vari mwari asi vakazvininipisa ndozvinoratidza kukosha neudzamu wechinhu chinonzi ruponeso saka nhawi toda kuti tiigashire isusu sevafundisi tiende tinotaurira nyika kuti mwari vakakufirai Jesu vakakufirai maita henyu baba tinokutendai nenguva dzino tipei mwoyo nepfungwa wakarerekera pabasa ramakatipa kuti tiriite mumweya nemuzvokwadi kuti ruponeso nerudzikinuro rugouya kuvanhu nezita raIshe Jesu Kristu tinokunamatai amen
kwanhasi togumira pano tinokutendai Apostle Martin Matinenga neshoko ranhasi vateereri nemi ndinokutendai kunge mange munesu muchirongwa chedu chanhasi ngatisanganei zvakare svondo rinouya anokuonekai nemufaro ndini Ivan Zvininga ndiri muWashington DC
tinotenda Ivan tinoda kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa munhau dzemitambo mhuri yenhabvu iri kutarisira makundano akabaka moto mwaka uno zvichitevera zviri kuitika pamusika wekutenga nekutengeswa kwevatambi nezvikwata zvakasiyana-siyana zviri mugungano renhabvu yepamusoro-soro munyika yepremier soccer league pamwe nekupinda kwezvikwata zvitsva zvinoti Scotland FC neMoss FC izvo zviri kunzi nevamwe zvichashandura mamiriro enhabvu munyika sezvo zvine mari zhinji kwazvo Michael Kariati anotipa nyaya iyi
kwese kwese nyaya iri kungotaurwa nezvayo munhabvu ndematengerwo ari kuitwa vatambi pamusika kunyanya nechikwata ichangopinda muPSL cheScotland chikwata ichi chiri kutenga vatambi vese vane mukurumbira munhabvu yemunyika kubva kuzvikwata zvakasiyana-siyana izvo zvinonzi zvasiya zvimwe zvikwata zvakaita seSimba Bhora zvapinzwa mubishi rekuvaka zvikwata zvitsva izvi zvauyawo panguva iyo zvaziviswa kuti chikwata cheMoss icho chinonziwo zvekare chine mari yakawanda chapindawo mugungano rePSL mushure mekutenga nzvimbo yeZPC Wange iyo iri pasi peZesa Holdings Moss iyo ine muzinda wayo kunoton yakakundikana kupinda muPSL mushure mekupedza iri pachinzvimbo chechipiri pasi peScotland mugungano reDivision 1 asi kupinda kwayo kwawedzera moto makundano emwaka uno kosvika pari zvino Scotland yatenga vatambi vese vane mukurumbira munyika kusanganisira Walter Msona uyo akatora mukombe wemutambi akatamba zvinonwisa mvura kudarika vese weSoccer Star of the Year 2014 achibva kuSimba Bhora Linus Chikukwa kubva kuHighlanders uyo akakanda zvibodzwa zvakawanda kudarika vamwe vatambi vose naKama Billiards kubva kuYada Vaviri ava, ndiyo vakapedza vari pachinzvimbo chechipiri nechitatu makundano mamwe cheteo eSoccer Star of the Year. Pamusoro pezvo, Scotland yakaraura zvekare kubva kusimba bhora aive murairidzi wechikwata ichi Tony Rindraya, uyo akatora mukombe weLeague pamwe nemurairidzi akakunda vamwe vese kana kuti Coach of the Year mwaka wapera. Zvakamira zvakadai, mutsigiri wemutambo wenhabvu vaShepherd Saizi vanoti nemaumbirwo aitwa chikwata cheScotland chatotora mukombe weLeague gare nhabvu yacho isati yatanga kutambwa.
Scotland inogona kutora premiership because not my players are very quality.
Ndiraya pachake anoti chinangwa chake ndechekufadza vatsigiri vechikwata ichi nevari kuisa mari kuti chikwata ichi chifambe kuenda mberi. Muredzi wechikwata ichi vari mumiriri wemabhuku muparamende Vascot Sakwanya vakwanisa kukwezva makambani ane chitsama achange achidira mari muchikwata cheScotland ichi. Asi mongororo wemutambo wenhabvu vaKelvin Mushonga vanoti Scotland ichasangana nedambudziko rekuti vatambi vayo vanenge vasingazivane matambiro avo sezvo vari kubva kuzvikwata zvakawanda zvakasiyana siyana.
Maplayers mazhinji akatora akabva kumadifferent teams kuti vazove nesizini yatinayo ka kuti vazonge vaite kopa kuti vabatane vazambe bhora zvakanaka zvichatora nguva.
Aimbotambira Masvingo United Mugove Makanyire, uyo ave murairidzi wemutambo uyu anoti semaonero ake zvikwata zvine mazita makuru ndizvo zvichatora mukombe uyu kwete Scotland.
Ngezi platinum sniper nokuti vanhu vakatotesta kunzwa kuti kuhwina vita sei, saka experience iyo inogona kuvabatsira. Varana platinum havana kukotsiraka, varipo. Vana dynamos matimu mahombe anotamba vana Capes sana Islanders, so we are not ruling them out.
Capes United ine vatambi vatsvagumi kusanganisira Kudai Benyu, uyo akasvika nechitatu kubva kuBritain uko aibotambira chikwata chine mukurumbira muScotland cheCeltic. Dynamos yaraurawo Frank Agemang, uyo anobva kuGhana. Farai Mtatu, uyo aibotambira LA Galaxy kuMajor Soccer League kuAmerica. Trevor Bunu, uyo ari kubva kuGolden Eagles. NaClive Mandivei ari kubva kuYada. Simba Bora iyo iri kutarisirwa kutamba muCup Champions League mushure mekutora mukombe weLeague yaraurawo Tinotenda Meke, Blessing Bereki, Carlos Mukumbira naBarnabas Mutuche kutsiva vatambi vayo vakaenda kuScotland. VePremier Soccer League havasati vazivisa kuti makundano enhabvu emwaka uno anosimuka rini. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Zimbabwe yabatana nhasi nepasi rose mukucherechedza zuva rekushandiswa kwemhando dzemoto dzisingasvibise mweya wekufema kana kuti International Day of Clean Energy. Mutungamiri mutsva weAmerica vaDonald Trump voenderera mberi vachivandudza mitemo yechimbi-chimbi asi mimwe ichipikiswa mumatare emunyika iyi. Mhuri yenhabvu iri kutarisira makundano akabaka moto mwaka uno zvichitevera zviri kuitika pamusika wekutenga nekutengeswa kwevatambi nezvikwata zvakasiyana-siyana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Dini Marvelous Mshanganya huye, ndiri mu Washington.
So kuizika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni oStudio 7 ngesonto mhlaka 26 kuZivandlela 2025 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Kambe kuyini iningi elingakukhangelela emhlabeni jikelele kumbuso kamongameli Donald Trump weMelika osanda ukugcotshwa?
I-America imali esichithile ezimpini leIsrael neHamas, Ukraine neRussia inengakhulu. Uyabona ungathi kudlaliswe imali.
Sinengxoxo lomculi weHouse uDJ Sintu Sabantu ephethe idlalade lakhe elitsha elilesihloko esithi Ziyabuya eGoli. Zonke lezi ndaba leziphathelane labatsha, amasiko, ezokholo ziyalandela. Kulandela ukugcotshwa kukamnumzana Donald Trump ngomvulo odluleyo ukuthi abe ngumongameli, sicubungula ukuthi engaphatha njani udaba lwezimpi emhlabeni jikelele. Silengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo okhuluma ezimele.
Nakhona ke futhi lokhu okwase Syria njengobani umbuso kaSadadu uwile nje wathathwa ngamavukela mbuzo. Akusoze kube lula ukuthi athi akasoze angenele, ngoba okukhona ngeSyria ukuthi akukacaci ukuthi laba abathetheyo bazoliphatha kanjani ilizwe. Ubudlelwano babo neIsrael buzoba njani? Njengobani sibona iIsrael lokhu iqhubeke njalo inqunquta amaPalestine lapha. Nanokuthi manje siyayibona iIsrael ingenile lapha eSyria bidliza kwasani. Angikholwa ukuthi ababusi abangenayo bazothula nje bakubukele lokho. Uma ke bengakubukelanga sisithi thina bazokwenzani? Abangakwenza ke mhlawumbe ukuthi bakhulumisane na Israel. Abangakwenza ukuthi mhlawumbe nabo bathathe induku babhekane nayo ngqo uIsrael ma izobe lokhu iqhubekile ibahlukumeza. Kusenzima ke ukusho ukuthi kahle kahle yini uDonald Trump azayenza, ngoba akusinto nje yeSyria nje kuphela, iziningi izimpi ezikhona kuleyana ingxenye yomhlaba ezithinta kakhulu iAmerica. Esizafuna ukuthi sibone ukuthi uDonald Trump uma esebusa yena uzokwenza njani ngazo lezi zinto, ngoba ezinye zakhona umgqugquzeli wazo ukuthi sizibone zilokhu ziqhubeka siyaphambili ugqugquzelwa yiAmerica. Okufanele ukuthi ke sithi thina kuDonald Trump uma esebusa kacace engafihli induku emqubeni, aphumele etshatshalazini, akuveze ukuthi yena konke lokho oqhubekayo uza kuqeda ngayiphi indlela na.
Sesikhangela ezinye izimpi emhlabeni jikelele, ubona ingani umnumzana Trump uzasiphatha njani?
Sincubungula simbuyisele emuva. Azange asibonise yena ukuba yindoda ethanda izimpi. Into abonisa yona ngumuntu kakhulukazi eyothanda ezomnotho ukusimamisa izwe lakhe laseAmerica. Yikho nje futhi sibona laphana esiba ethi yena ama-BRICS countries uzowaphanisha kakhulu nxa engekela ukusebenzisa idola lakhe besebenzise imali zabo. Uzobaphanisha kakhulu kwezomnotho. Simbona ke eyiloyo muntu ogxile kakhulu ekwenzeni ngcono isimo sezwe lakhe iAmerica, kakhulukazi kwezomnotho. Asimbonike engumuntu othanda kakhulu noma ele record elihle ekusebenzeni namanye amazwe. Akanalo lelo record. Uma ubuka iAmerica imali esichithile ezimpini lezi eziqhubekayo eUkraine, eIsrael neHamas, Ukraine neRussia inengakhulu, okuyukuthi emntwini onjengoDonald Trump uyabona ungathi kudlaliswe imali esikhundleni sokuthi ngabe kuphuculwa umnotho weAmerica. Uthembisile yena ngesikhathi sakhankasa ukuthi impi yaseUkraine uzoyiqeda nje ngosuku olulodwa engena embusweni, kodwa ufika kubone konke lokho akade khuluma ngakho ebonisa ukuthi lokho uza kwenza kanjani yileso sizathu esenza ukuthi sithi thina akacaci uma simthathele emuva ukuthi eqinisweni zonke lezi zinto eziqhubekayo emhlabeni uzozingenela kanjani aziqede kanjani.
Lowo ngumnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi ecubungula izombusazwe okhuluma ezimele obexoxa icingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Luyalandela uhlelo lwabasakhulayo.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namhlanje sixoxa lomnumzana Jubilee Mzingaye Sibanda oyingcwethi yezobuchwepheshe be-artificial intelligence njalo esebenza le-Great Zimbabwe University Innovation Hub. Wage waba isifundi seMandela Washington Fellowship.
Ye, nxa sikhuluma nge-artificial intelligence sikhuluma ngokuthi imtshina loba amakhompyutha ngisho njalo ayalungiswa enziwe ukuba acabange enze njengabantu, ayaba lenhlakanipho enjengomuntu, ayalungisa ukuthi abe lenhlakanipho enjengomuntu. Imishini le iyenelisa ukufunda, iyenelisa ukuxazulula inkinga zabe zikhona, iyenelisa futhi ukuzwisisa nxa abantu bekhuluma, iyenelisa futhi lokwenza izinqumo. So imishini le ingayifananisa njengokuthi izimota lezana ezizitshayela zodwa zingela batshayeli, isebenzisa i-artificial intelligence, inhlakanipho leyo ikhule besiyibona khona isebenza kakhulu. Lamanye nje eminye imizekeliso lapho esiyibona khona isebenza njengama-chatbot okokuthi nxa ungathi WhatsApp nxa ulenkinga usebenzise WhatsApp uthi uyangena online nxa uthi uyakhuluma le-bank behle bekuphendule automatically kungazange waphendula umuntu. Wonke lo ikhona kusebenzisa inhlakanipho ethiwa i-artificial intelligence. So ngathi nje amafitshane xa sina artificial intelligence ifundisa imitshina ukuthi ihlakaniphe yenze izinto ezandise ukwenziwa ngabantu izikhathi zonke.
I-artificial intelligence eZimbabwe singathi isiqalile na ukusebenza njalo nxa ingisisebenza ngokugcweleyo ingaphathisa kangakanani ukwenza ukuthi umsebenzi ube lula kunhlangothi ezijiyeneyo eZimbabwe?
I-AI isikhona eZimbabwe, i-artificial intelligence sibili iyasebenza lapha eZimbabwe. Lanxa isakhula ngoba abanye abantu basafunda ngayo, abanye abakabi lolwazi nge-artificial intelligence. So amakampani ajiyeneyo labantu abehlukeneyo lokhu besazama ukuyamukela, abanye abayikemukeli i-artificial intelligence, but isikhona iyasebenza. Ngingathi eminye imizekeliso ekhona yabantu abayisebenzisayo lapho abasebenzisa khona ngithi ngama-tools e-artificial intelligence kunjenganxa besebenzisa into zabo ChatGPT ukuthi umuntu uyabuza umtshini umbuzo ukuthi umbhalele laba yi-homework laba yikuyini uhle umbhalele umenzele konke. Lana ngenye i-tool esetshenziswayo ku-artificial intelligence. Lalaba abenza ngokokulima abalimi ikhona futhi artificial intelligence khonapha ngoba uzananzelela ukuthi akhona ngathi amanye ama-programs ngithi ama-applications ayebelungisiwe ukuthi ayasebenzisa i-artificial intelligence ukuthi enelise ukubona kumbe ukubona nxa ukuthi izilimo sezile mkhuhlane. Iyakwanisa futhi ukuthi inanzelele kumbe ukuthi ibone ukuthi hayi lesi sekuyisikhathi sokulima, lesi kuyisikhathi sokuvuna. Iyayinelisa futhi njalo lokuthi maybe ihlanganise izinto ezinjengabo isimo semkhathi konke lokhu siyancedisa kuhlangothi lokulima ukuthi abantu bebone ukuthi izinto zihamba njani emasimini abo. Njalo futhi kukhona lokhu ababizwa ngokuthi ngama-drones, amanye ama-drone lokhu kuphaphayo lokhu abanye basebenzisa abele AI ukuthi sebenze ukulonda nje ukuthi bebone nje ukuthi izilimo zabo namasimu abo konke kuhamba kuhle, kakula zibungwana ezingabe zikhathaza ama-crops ayenza ukupha i-example yomzekeliso weyinye i-application ethiwa i-Huruza AI. I-Huruza AI yenziwa yi-company yaseZimbabwe khona la ethiwa yiRuza AI layo isebenzisa iartificial intelligence iyanceda kakhulu abalimi.
Ngusigaba sabatsha namhlanje besixoxa loMnumzana Jubilee Mzingaye Sibanda oyingcwethi yezobuchwepheshe beartificial intelligence njalo esebenza leGreat Zimbabwe University Innovation Hub njalo wake waba yisifundi seMandela Washington Fellowship. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Oliver Lelisayo noTaba Kancube.
Ngesizwe eziphathelane lamasiko.
Sigcina amasiko
kwethu.
Kuzamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Lilami uMthembu Sithembayo uGibbs Dube. Namhla silenhlahla ngoba sikhona ngale ke insiza esabene nisemathweni South. Silo mama ongukansela umama uMatilda Dube. Nkosikazi Dube siyakwamukela kuhlelo ma.
Ayiyabonga baba Dube.
Yes, siyakubonga kakhulu. Namhla mfisa ukuthi sike sikhulume ke ngamasiko. Siyawazi ukuthi kudala kumbe lokho kuvamile singaze emakhaya khona ngapho ukuthi umama uyaguqela ubaba khonokho ke isiko lethu esilaziyo esintwini. Kambe kusakhona yini nkosikazi Dube khonokho?
Ngicela ukuthi ngizadiwa umama wayezele ukuguqela ubaba. Kesi amasiko lakhe sihlala kancane kancane. Sekuyamatafula la kudlela. Uyafaka itafuleni ebhesi kenjalo. Ase uba laphesini. Kala wawuchayidele sinzi phansi. Idele lichaye phansi umama ngibhukele ubaba kuvele kuyimthetho wesintwini.
Ye, khathesi kwehlulane. Abasakho uyenelisa ukuguqa yini?
Ye, abanye bangaguqa befaka khona ematafuleni lawo. Kodwa umuntu ofika uyayivala nikanje. Abantwana bakhathi abasemandeni ngeke akubathinti kathi ngidala kwakuyisifundo sasezulu.
Akubathele sebile ukuthi ukuguqa lokhu vele kwakusijoni.
Kwakusithi ukuthi endile lapha ekhaya umalukazana uyahlonipha. Uyabahlonipha abadala abakhona ekhaya. Njalo ikhanda umuntu ongumalukazana ungahambi ngekhanda ngoba kuyabe kuhloniphiswa ukuhlala emsokhweni. Lokwabazana uvele ayisiyenzele enye nancane enye into engiyibonayo babadube sesihlanganisa amasiko ethu nabantu abangayisiko balapha esindebeleni kanti abantu abaempumalanga vele kananzikithi uyazihambela njengekhanda egumeni umkhubo wabo kodwa lapha kithi esindebeleni ngabona sengibalukazana ukuhamba ngekhanda ekhaya a lisenitiyaziingaaaveli.
Ikhanda vele zingathi vele ikhanda wakufihlwane
vele isithi sakhona sisukela phela lemuva angiyange ngiba owawuvele lifihle ekhanda kuyini eziqakathekileyo manje kade sibuye photha amakhanda baaphothe baaphothe ngatshengisele ukuthi uzazanayambeni asieni athethi hayi waselandaba abantwana ngisiza lokho ngikutshile amasiko lokho ekutshinza babadeli lokho ekuthinile siya ebaleki baleki. Ngiyabona umntwana ngesi sikhathi ethule edumeni umntwana njengomfana edume ikedesi phakathi kwabadala into yakuthi asemasiko ethu lawo bekuba nxane bekaxoxa abantwana emakhithini abadala lihlizekane ukuthi gqo isintu kasivumhlekethi abadala ngane begcwele ikhithini ilinaliphandle inhlonipho iyayimphakamisa umntwana iyitakekeyilezi ukuthi bekwenzeka umntwana okusaphilayo bazamhawuzele abantu bathi heyi umntana ami wayeyathatha kwezibane kulendeko laphana ekhaya omuzi omunye vele awuba ndeko xa umkhangelela uyabona ukuthi halapha usemahlangeni kodwa-ke nxa umuntu onlayiyeyo unomuntu and kona okuhlanga nokokuthi thina sathi sithi kungasiphuma sisiyakwenda mhlalele ngabogogo ekhithini
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Ikudibana kuhlelo vuselela umoya igama ngontungamili nkomo. Namhlanje silomfundisi uSenisibanda.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyabonga ukuba kuhlelo lolo.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje sizakhuluma ngodaba lomthandazo. Sizabala kuMateyu chapter ka 6 verse ka 5. Lalapho sikhuleka ingabe njengabazenzisi ngoba bona bathanda ukukhuleka bemi emasinagogini asekuhlanganeni kwezindlela ukuze babonwe abantu bonke. Qinisile ngithi kuwe sebe wamkele umvuzo wawo. Lapho siyananzelela ukuba lolu daba lomthandazo uJesu wagcina isikhathi eside efundisa abafundisi bakhe. Vele khona ukuthandaza sikuhlangana lakho ekuqaliseni kukaGenesis ukuba uNkulunkulu kwakhe wayejayele ukuhamba engadeni yase-Eden ekhulumisana lo muntu. Njalo siyahlangana labo Abraham besakha ama-altar ekhulumisana naye uThixo uNkulunkulu uBaba. Siyananzelela ukuba indlela uNkulunkulu afuna ukudlelana lathi abantu ukuthi sibe le ndlela esikhulumisana laye ngayo. Leyo ndlela ke ngukho esikuthi ngumthandazo. Ngakho abantu abaningi bayafuna ukuthatha umthandazo bewenze ube ngenye into enzima, njengabafarisi babekuthatha kube ngumthwalo omkhulu kakhulu ebantwini, njalo bekwenze kube into yokuzibonakalisa ebantwini. Nxa bethandaza umthandazo wawo ngokuthi uziwe ngabanye abantu, kodwa ke bona bengananzeleli ukuthi umthandazo uya kuNkulunkulu. Siyakhumbula lwana umfarisi owayesithi yena nxa ethandaza uJesu ekhuluma ngaye, owayesithi mina njengalowo muntu oyisoni mina ngilungile. Ngakho uJesu lapho uyachazisa ukuthi nxa lapho usuthandaza kutshengisela ukuthi okokuqala vele yena ukhangelela ukuthi wena uthandaza. Ngakho kumele ube wazi ukuthi nxa ngithandaza ngenza njani. Njalo kwesibili uthi yena lingabi njengabazenzisi, kutho ukuthi uthi yena kule ndlela yokuthandaza engayisiyo, kule ndlela yokuthandaza enjani eyiyo yona. Ngakho lapho wayebakhombela indlela efaneleyo okumele bayenze. Siyananzelela ukuthi wasesithi ngoba bona bathanda ukukhuluma ukukhuleka bemi emasinagogini nasekuhlanganeni kwezindlela ukuze babone ngabantu. Iqinisile ngithi kini sebe wamukela umvuzo wabo. Kodwa wasesithi kibo, linathandazana ensitha ukuze liziwe uBaba wenu osezulwini alizwe alinike umvuzo. So kutsho ukuthi kule ndlela yokuthandaza ethola umvuzo ovela kuNkulunkulu, kube le ndlela yokuthandaza engatholiyo, engalalelwanga uNkulunkulu. Ngakho-ke lapho uJesu uyasiqondisa ukuthi ukuze wena umthandazo wakho ulunge waziwe uNkulunkulu, okokuqala uqondise kuye uNkulunkulu, okwesibili woba ensitha ungathandazi ukuthi uzwe ngabanye abantu. Thandaza kube phakathi kwakho loNkulunkulu, futhi kumele kuvele enhliziyweni yakho. Okwesithathu, nxa wena uthandaza kuNkulunkulu melela ukuba awuphendule lowo mthandazo. Kulabanye abantu abathandaza vele bengalathemba lokuthi uNkulunkulu uzaphendula, baphonga uthandaza nje ukuthi amana ngedluliswe umsebenzi. Kulabanye ababala imthandazo yabantu abanye abamuntu sowafa kudala lokhu ba lomthandazo lwandle. Kanti uNkulunkulu ufuna umuntu evele enhlizweni yakho eyiyo into ekuhluphayo. Uyayifunayo, ayifuna kuwe. Ungabi ngumzenziso odambala imthandazo emide ukuze yenziwe umuntu wonke. Hayi, uNkulunkulu uthena khulumisana nami ngento leyo ekuhluphayo ukuze ngiyiphendule. Ngakho kathe sisiqalisa lo mnyaka ngoJanuwari abaningi sifuna ukuthandaza. Siyazama ukuthi sithandaze. Nanku-ke indlela uJesu asikhombela yona. Thandaza lokholo, umthandazo uyaphendulwa nguJesu.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni. Sibongile baba, ilizwi lakho elilamandla. Siyathandaza igama likaJesu kubo bonke abalaleleyo. Kuba namhlanje kusihlwa, baba uzokuvula amehlo abo, bethi nxa bevula imlomo bethandaza kuwe, bekwanise, benelise, njalo uNkulunkulu phendule imithandazo yonke ngegama likaJesu. Siyathandaza, amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisipanda. Thiyani indlebe kuhlelo lunye neviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Wezemidlalo.
Namhlanje silengxoxo lomdlali wenguqu owayelodumo olukhulu ebamba entubeni kuqembu leHighlanders lelesizwe elama-Warriors uPeter Nkomo. Asizweni exoxalo Ezra Chisasmanda weStudio 7.
Iningi limazi ngegama elithi Captain Oxo ngenxa yendlela ayekhwaza ngayo enika idlabuzane kwabanye bakhe nxa bedlala kuBhoso. Yena kawazalelwa koBulawayo.
Ngazalelwa eMpilo Hospital, ngakhulela eMzilikazi. eMzilikazi isabhabhu, ngadlala ukudlala ibhola kuHighlanders Juniors isikhathi eside. Ngase ngiphonyotha to the first team. Lapho ngiphonyotha futhi engadlala khona, engadlala labo uDouglas Mloyi, uMadinda, uWillard Ohambo, ngiqamba nje abalutshwane.
Empilweni yakhe uPeter Nkomo akadlalelanga amaqembu amanene. Umntwana weBhoso nje
akula enye itimu engayidlalelayo ngaphandle kweHighlanders. Sidlala ngokuHighlanders sawina inkezo eziningi kakhulu ngesikhathi sethu. OZifa Cup, Rothman Shield, BT Rosebally, Chibuku, ukuqamba nje ezimbalwa. Igame ingeke ingayikhohlwa iGomahiya esadlala layo eButterfield Stadium. Igame engasoze ngiyikhohlwe. Sidla 4-0 kugcwele kakhulu eButterfield.
Abadlali bakulezi nsuku kubikwa umdlalo wenguqu uyabehlula. Iningi labo lithatha izidakamizwa lokunatha utshwala okucikiza imizimba yabo, bagcine besehluleka ukudlala inguqu sebephelile. Okusolo lomlayezo kubo bonke abadlali.
Imeseji engayitshela kubadlali bakalezi nsuku yikuba babe le-focus and ukuzinikela kugemu yebhola. Lokunye futhi okungani kungani kube kukhathaza nje abafana bona laba, ukunatha beyekele ukunatha. Thina sasidlala thina sasinganathi utshwala, sasidlala igemu ukuthi abantu babekholisa sidlala ibhola. Lasetraining yethu wawuthola kugcwele kakhulu abantu bezobukela ngenxa yokuthi sasidlala ibhola abalilithanda.
Uthe esethethe umhlalaphansi u-Oxo uke wasebenza eqeqesha kuBhoso iPlatinum lamanye amaqembu amancane. Pho kwamanje wenzani empilweni Nkomo?
Kathesi ngidinga umsebenzi, ngisanda kusuka kukhotsha ama-goalkeepers ku-Adach FC eku-Division 1 last year.
Captain Oxo uthi uzahlala ezama ngazo zonke indlela ukuthuthukisa ezenguqu eZimbabwe. Ngimalela Studio 7 koBulawayo, ikamera mwenza Jesus Bani.
Mwajaka kitazama chelete
sizigqibe ezalamhlanje ngodaba lokuzilibazisa. Sihamba lomculi we-house uDJ Sintu Savantu ephethe idlalade lakhe elitsha elesihloko esithi Ziyabuya eGoli. Le nsizwa idabuka esigabeni semphafeni eCholocho kodwa icula ikwele South Africa.
Ngibingelele kuzona zonke indawo bakwethu lapho elikhona uDJ Sintu Sabantu ile nsizwa ecula ihouse iwele eGoli endaweni yaseDeepsloot. Okwamanje bakwethu bengizokwethula umsebenzi omusha kaDJ Sintu Sabantu isihloko se-album sithi Ziyabuya eGoli mawuye namali. Kunzima bakwethu ma ungasebenzi nani yazi eGoli uphendule ube yisipotho kuhle kahle uma ungasebenzi.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
UDJ Sintu lingamthola unamba yakhe lenethi 0791390738. Uyatholakala uDJ Sintu ku WhatsApp nakuma calls. Ngiyamcela ke bakwethu nyanxusa zonke indawo ngoba ngilapha emsakazweni nje ku Studio 7. Ngibonge kakhulu bakwethu. So ngiyacela ukuthi ingoma kumele ifinyelele iziyofika nako ogogo badlalele bakwethu ingoma ogogo nabemakhaya bejabule.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Bengicela nje i-support kunina bakwethu ihambe bakwethu. Ngicela ukuthi niyokuzwa umsebenzi kaDJ Sintu Sabantu, niyozwela nje ukudla kwendlebe lapha kuma YouTube. Uvele ubhale nje uthi DJ Sintu Sabantu vele ziyavela ingoma bakwethu. Siyanicela TikTok, Facebook, ni comment ni subscribe.
Ngizama chelete ngizobuya mwajaka ngizama machangura Kodele mtawetu Sasama imani Zobu ya mchipemba I'm
umculo we-house oka DJ Sintu Sabantu ephethe idlalade elitsha elesihloko esithi ziyabuya eGoli. U-DJ Sintu phela udabuka esigabeni semphafeni cholocho kodwa ecula ekwele South Africa. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga ngesithi asidibaneni njalo kusasa.